Majoko amunangagwa anoratidza chinhu chokutanga ndechekuti zvavari kutaura kuti Zimbabwe is open for business, vachitaura kuti we are in a new dispensation. Aiwa, kunyepa. Mukatara muna March 2007 pakati vanonzi Zimbabwe Save Zimbabwe campaign yakarohwa vanavatsvangirai, vanavamadhuku, vanavashamisa nevamwe vese vanga vakawandawanda vachiratidzira vamugabi vakabuda vachiti kwai tinoda shura. Mukatarira vhidhiyo muchaona kuti vamunangagwa vari kutaura the same language. Zvorevati pautongi hwavo vamunangagwa noutongi hwavamugabi hapana chakasiyana, asi vamunangagwa vatoenderera mberi nekuti vanenge vachitocelebreta, vanenge vachitofara panhamu chokuchema nevanhu vakafa, chokuchema nevanhu vakarasikirwa nezvinhu, chokuchema nevanhu vakakuvadzwa. Ivo vanototiretena kuti tichaita izvizvo, ticharamba tichita izvizvo, nenyaya yekuti kubva 1980 kubva kukukura hundi tichipinda muna 2000 tichipinda muna 2008 vamunangagwa nevamwe vavo vanongoita mhirizhonga, vanoshandisa mauto, vanoshandisa vasori, vasiri accountable. So chinhu chikuru ndechekuti vamunangagwa havana kuchinja, saka hapana zvaari kutaura ari kunyepa. Asi mashoko iwayo achibuda mumutungamiri wenyika anopa avo vari muchiuto, avo vari muchisori nemayute ezanupf nevamwe vese vanoita violence license yokuvioleta mahuman rights zvokuti zvikukurudzirwa nemutungamiri wenyika. Saka mashoko akashata, mashoko asina maturo.
Tichitarisawo kaimwe nyaya vari kutaura vari hwanya vari kuti ivo kuratidzira hakusi kuitwa murunyararo asi kuri kuitwa nemhirizhonga zvakanangana nekupidigura hurumende yavo, ndosaka vari kuti vari kushandisa mauto.
Aiwa, hapana munhu angane pfuti, hapana futi kana munhu akabuda achiti anoda kupidigura hurumende. Vanhu vakabuda achiti vane nzara nenyaya yeikonomi yedu yadonha, nenyaya yekuti havakwanisi kuenda vanhu vavavo kuzvikoro, nenyaya yekuti havasina transport dzekuenda kumabasa. Hapana munhu akabobuda achiti kwai tinokudugura hurumende. Iwayo mashoko avo amunangagwa okuda kuti zvinhu zvavo zvavanoita zvisina mwero zvibvumwe. Muna 1980 yekugukura hundi zvaniyati kwai inoda kupidigurirwa hunu hurumende. Kuna na 2000 ndo zvakaingotaura, asi hapana kana munhu wani akambobata zvombo achiti anorwisa hurumende. Vanhu vemuzimbabwe vavasida zvemhirizhonga, havasi kumurudza zvombo, vanoda sarudzo dzakachena, vanoda utungamiri hwakachena, vanoda kuti ikonomi yavo yegadzirise kuti vana vaende kuzvikoro, muzvipatara mune mishonga. Ivo vanhu vezanupf vokuziva kuti havasina munhu anovasapota, vanomanikidzira vanhu kuti vavade vachishandisa mauto, vachishandisa vasori.